manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 7 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakasviswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakasimuka zvakasimba munyika. Nengwe yebato reRepublican Party muAmerica vaKevin McCarthy vanosarudzwa kuve mutauriri weparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rekutarwa kwematunhu rakasviswa kuparamende nezuro rasimudza mutauro wakanyanya munyika vanhu vachipa maonero avo akasiyana siyana. Vamwe vanoti gwaro iri rakaumbwa neZimbabwe Electoral Commission kuti ringe richitsigira bato riri kutonga reZANU PF. Gwaro iri rinonziwo zvakare riri kutorera mapato anopikisa mukana wekuti anga achikunda mumatunhu agara achikunda sezvo mamwe matunhu akapatsanurwa. Mumwe wevanhu vane muono uyu mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe. Ngatinzwei vachipa pfungwa dzavo.
Harare South constituency iripo nhasi iyi. Gwaro iri kuti ichapwanywa pobuda maconstituency matatu anoti Churu, Hunyani neHarare South. Tinozoona zvekuti Member of Parliament uripo iko zvino ndowe ZANU PF. Saka nharaunda idzi dzava nhatu dzabuda munharaunda imwe dzinenge dziine vatsigiri veZANU PF varipo iko zvino. Saka maconstituency apiwa kuZANU PF maviri awo. Tikatarisa kune rimwe divi tichaona kuti Citizens Coalition for Change iko zvino ine maconstituents maviri anoti Warren Park neKambuzi Zuma. Gwaro iri riri kuti awo anofanirwa kudzimwa akadzimwa. Zvinoreva kuti aenda kuZANU PF ndo ava kunzi Churu neHunyani. Asi vatsigiri vagara vachingova muHarare South. Saka mune mabuda maconstituents mangani? Matatu.
Sei madaro Dr. Zembe?
Ukribidi hokubatanidza nokupwanya nharaunda kuchakanganisa vagari zvikuru vomumadhorobheni. Nokuti tikatora mucherechedzo iwoyo weKambuzi Zuma neWarren Park. Zvoreva kuti nzwi ravo tichitarisa vamiririri kuve kunharaunda yekudare reParliament rinenge raderera risisina kusimba. Sezvo richibvutwa kubva kunharaunda idzodzi.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Dai zvichibvira gwaro iri raifanwa kuti risaitiwa. Zviri mariri izvi zvinotounze bope rakanyanya. Hazvisi zvinhu zvakanaka zvachose. Zvaitofanwa kuti gwaro iro riri risabvumidzwa kuti riitwe. Nekuti pane gunun'uno hurusa ichaitika. Ameno tichaona hedu hurukuro dzinenge zvichaitwa mudare reParamendi kana rozokurukurwa nemagumo acho. Asi mamvimvi zvinhu hazvina kuitwa zvakanaka izvi.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare Studio 7. Asi nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza, vari kuBritain, vanoti aya manyepo kuti gwaro iri riri kutsigira ZANU PF, vachiti bato ravo riri kutochemawo sezviri kuitwa nemamwe mapato asiri kuritambira.
Upenyu hwevanhu vese chinhu chinoratidza kuti pane chinobviswa pauri kana chinowedzerwa hazvifadzi munhu wese. Chekutanga ndechekuti veZANU PF vane nzvimbo dzavari kutonyunyuta zvikuru, vakatokumbira mutungamiri wehurumende, mutungamiri wenyika kuti arambe kutambira bepa remiganhu iri. Chikonzero chavo ndechekuti dzimwe nzvimbo dzaisanganisa Maguta nemaruwa dzakaganhurwa, zvoreva kuti vazhinji vanovhotera ZANU PF vanonoba kumaruwa, asi maruwa yakatorwa akaiswa Maguta. Senzvimbo diki dzakaita seSurugwi, dzakaita seMutoko, pane kunyunyuta kuripo. Saka pabviswa ipapo varipo vasingafari kuti mabvisirei. Asi tikada kuteerera munhu wese tikati apa hatibvise, inovhuiwa haivhuiwe, hakuna kwatingasvika. Hongu dambudziko riripo, kune nzvimbo dzakanyanya kurerekera kunge zvinoita kunge dziri kusarudza munhu mumwe chete. Hakuna basa rakaoma pasi pano sebasa rekuganhura, sebasa rekuenzanisa. Nekuti paunoenzanisa pane pamwe panobviswa zvavanga unazvo pagopiwa vanga vasina, pamwewo panobvisirwa vasina vagosara vasina zvachose.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Tiri kuona vaZANU PF vakawanda vari kunyunyuta, vamwe vakutodanidzira kuti zeki inenge yatengwa neCCC. Apa tikuona veCCC vari kunyunyuta vachiti zeki ndeye ZANU. Zeki ndo yasara yapakati iri kuitwa sukunasai akava akava madirativu ange mukukanyiswa mugango ravari remisanganiswa yemapato. Asi chatinoona ndechekuti pakupedzesera zvinofanira kuti zviendeke, zvinofanira kuitwa. Tinofanira kukura, tinofanira kudzidza kutambira zvarongwa nenyanzvi, nekuti hatisi nyanzvi munyaya dzemiganhu. VeZeki ndo vane chikwata chenyanzvi dzinoziva nyaya dzemiganhu.
Vanga vari nhengo yebato reZANU PF, Dr. Simba Mavhaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa anoti ari kuferefeta vhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kunzi nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change vari kurohwa kuMurehwa North nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF munyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira zvakakwana kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakada kusimuka zvakare sezvava kuitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti nyika ine nhomba dzakakwana uye vashandi vebazi ravo havana kumira kubaya vanhu nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera denda iri. VaMujiri vanotiwo hurongwa hwakaparurwa nebazi ravo kubva musi wa1 zvita kusvika musi wa31 zvita wekukurudzira veruzhinji kubayiwa nhomba wakafamba zvakanaka chose, uye veruzhinji vakabayiwa nhomba munguva iyi. COVID-19 inonzi iri kukwira mune dzimwe nyika dzinosanganisira China neAmerica. Ngatinzwei vaMujiri vachitsanangura.
Tikati zvakafamba zvakanaka uye pane zvino bazi rehutano atingati mateams avo vari kurachibaya nhomba nekukurudzira kuti vanhu vako naizvozvo zvakaitika ine yatingati end of vaccine doses. Pane zvino
tinoonawo kuti denda reCOVID-19 mune dzimwe nyika riri kunzi riri kusimuka. Ndezvipiwo zviri kuitwa nebazi rezveutano muZimbabwe kuyeuchidza veruzhinji pamwe nekudzivirira denda irori?
Tingatizvo hurumende yedu iri kuita kana kuti putin place kana kuindiminenda zvatingatitendeenda zvinhu zvavari kusimbaradza especially patingati matitling screening maport of aid zichienderana nebeto COVID-19 yedu inosamariza zvose ekuti vose vashanyi nevanotimuno vanofanira kunge vachirayiwa neavo vanoti PCR test done before out. If their test is negative kwozoita kurikuzirwa mamezas aunoziva yatingati public health and social measure nekuti vanhu vanofanira kudzokera nesipo mumvura inomhanya nekuramba vachiita sanitization nekupfekawo mamaski mucrowded nemisiwa places transport government zvakare iri kuti hatingati kuchirungu strengthening in case management kuti mafacilities edu ese ave nemaoxygen supplies manedices required for supportive care also identified positive that requires treatment. The remainder of the Islam by Kita and we have to assess monitor, Manino, Mazua, or guided by the board or in the global data. If you mind the magic of the quality of the time, and also find the driven adjustment, Manuka response never necessary.
Kuyawo nyaya yekuti zvikoro zvave kuvhurwa ndo dzimwe nguva dzinonzi dzinopararira denda iro rire COVID-19 kana utachiwana weCOVID-19 matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu panyaya idzi dzezvikoro.
Bazi rezvikoro nebazi rehutare vagara vachihand in glove vaishanda pamwe chete nenyaya yekudzivirira zvirwere zvose zvinenge zvichibata vana. Saka naizvozvo vanhu vakaita kuta COVID zvakare nekudzokera zvepo kuti vana vanofanira kunge vachidi vaifanira kubayiwa vabayiwa here kwozoitawo vakati masocial measures aya vachidzidzwa kugeza maoko ekusanitaiza kupfekwa mamaski muzvitoro imomo zvatanga tichingoita kuti ichatanga COVID kusvika ezvimezvi although vanhu vanga varelaxa zvavo asi vanhu vari ngorimaindwa kuti vagare vachitarisira izvozvo.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare nestudio 7. Nengwe bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party vaKevin McCarthy vazodomwa kuve mutauriri wedare reparamende reUS House of Representatives mushure mekukundikana kuwana chigaro ichimusarudzo dzinokwana kuita 14 dzavhotwa nenengo dzedare iri. VaMcCarthy vanomirira California mudare iri uye vazokwanisa kuwana mavhoti anodiwa mukuvhotwa kwaitwa kechigumi neshano mambakwedza. Bato ravaMcCarthy ndiro rine nhengo dzakawanda mudare repasi iri dzinosvika 222 kana kuti 222 asi vakanga vasingakwanisi kuwana mavhoti anodiwa anoita 210 nekuda kwekuti dzimwe nhengo 20 dzebato ravo dzakanga dzisingavavhoteri sezvo dzaifunga kuti vakanga vasina kukodzera kutora chigaro ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaburitsa gwaro rekukorokotedza vaMcCarthy vachiti vakagadzirira kushanda nenhengo dzebato reRepublican Party pavanokwanisa uye vavhoti vakaratidza pachena kuti vebato reRepublican Party vakagadzirira kushandawo navo. Asi vanotungamira nhengo dzebato reDemocratic Party mudare reSenate vaChuck Schumer vayambira kuburikidza negwaro ravaburitsa kuti kusarudzwa kwavaMcCarthy kunogona kushusha vanhu vemuAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reEuropean Union rinoti rakatyamadzwa zvichitevera kuurayiwa kwevarume vaviri nehurumende yeIran vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mubuto munguva dzekuratidzira kwakasimudzwa nekushaya kwemumwe mudzimai wechidiki ari muhusungwa. Makateerera ku Studio 7 tiri mu Washington DC. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namaBlast Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tino hurukuro na mufundisi Pastor Rebecca Makai the Sangano Repraise Covenant International Church imo muno muAmerica. Mufundisi Makai mungati tananguruwe kuti mabasa api amuri kubata panyaya yekubatsira madzimai nevanasikana kuZimbabwe nepasi rose.
Tingati tiri kubatsira vana nherera vaya vanenge vakasiiwa nevabereki vari kungowanikwa vari mwana mudiki but anenge achitungamirira mhuri pamwe ane 10 years oita tuvana tudiki tumunin'ina tuvanin'ina ende ndiye anenge ari responsible zvese kunosakura kuti awane mari dzechikafu nekuchengeta vana. Ndo nherera dzatinotarisa idzodzo toona kuti tinovafundisa ari ikoko vatinokumbira kuti vamirewo sevabereki kuona vana ivavo vachivavigira usikafu nekuramba vachiona kuti vanedya vakachengeteka uye kuti havasi kuabhuswa here ichimwe chinangwa chatinacho doro peorganization inonzi Mother's Heart mwoyo wamai yatakatanga tichivavarira kuti vana vanenge vasiiwa vaya nevabereki vasavese vosiiwa vana vaya vari vadiki vana ava vari kuwanikwa vachinorima muminda kuti variritire vanin'ina vavo vari kuwanikwa vana ava vachimanikidzwa pavarume mazirume makuru vana ava vari kutambudzika vachida kuti variritire vanin'ina saka ndo vana vatinobatsira ivavo kana tavawana tinovafundisa toshanda navo kuZimbabwe vanobatsira vana vakadaro vachivatengera mbatya nekuona kuti vana ava vane chikafu uye kuti vakachengeteka havasi kuabhuswa.
Mungati muri kuvabatsira sei vana ava?
Because tinotumira mari tine vanhu South Africa vanoti vigira magrocery nema akati chipei saka tinovatumira mari yedu from here kuenda kusouth africa mbuya nemarori zvinenge zvakatopekwa ndarama hampa zvachoni chikafu vozoenda vanofamba chitendera maplaces avanosvika vanenge vaine maadresses vanofamba vanosvika kuna Mutare vanosvika kuna Machivhu mafundisi atinavowo vane kamotikaro kavanako kavanongoshandisawo kana vachinge vachikwanisawo kuenda kure vakaita sana muzarabani nekudi kuitira cost yefuel kana vakatakura zvinhu.
Imi munozoziva sei kuti avo vamunenge mapa rubatsiro urwu vari kuriwana nekuti vazhinji havasi kubatsira nekuti vari kuti ivo mari dzavo dziri kuwanikwa dzisingashandiswe izvo zvavanenge vachida?
Nemunaume kuti tiri maZimbabwe tika tinouya kumusha tinoona tinotofambawo kana tauya tinotomeka sure kuti tinosvikawo tichiona vana vacho tichiona zviri kuita sei saka kana tauya kuno kutenge tichiziya zviriko kumusha uyewo vanhu vanozva kuti tinewo dzimweni dzenguva tine vanhu vanotibatsirawo kuti tiwane tonga mari idzodzo saka tinotora mapicture nekuti mapicture vanoitawo kuti kana kuine vamwe vanenge vachitibatsirawo kuno vakaonawo mapicture iwayo vanogutsikana kuti basa riri kubatwa saka kana mahamba asvika chikafu chasvika kana dzingava mbatya vanotumirawo mifananidzo uye vanotorawo zvividhiyo zvimavhidhiyo zvidiki diki vachivatendera vana ava kuti vataure kuti zviri kumira sei vari kuenda kuchikoro here kuri kudiwa mari yechikoro here zvakamira sei.
Zvii zvamungakurudzire imwe mhuri yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kubatana pamwe chete ndo chinhu chiri kunyanya kukanganisa mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe inoda kudzidza kubatana. Madzimai akabatana mune simba mukubata. Tiri vanhu kuti togara tichingofungirana kuti kupirwa mari ndikangoda ukangoda mukada kuita project vangu takudyirwa mari takutodyirwa mari aiwa batanai toisa zvinhu munzvimbo atina accountability method yekuti zvinhu zvinenge zvichionekwa kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vavimbike iwo mukore uno wa 2023?
Zviri nyore kana vanhu vachida. Bati dambudziko ratinaroda ndiri kutaura kuti tine dambudziko muZimbabwe retonhu rotadza kubatana nekuti they cannot trust each other. Vari kutadza kuvimbisana kuva vanhu vanovimbikirwa kana kuti tikatumira mari iri kushandiswa zvakanaka. Ende zvechokwadiwo pane uchapupo kuti tumirwewo nevanhu vari kubva kuno kudiaspora kuti zvinhu vanhu vabatsirike dziri kuabhuswa dziri kushandiswa zvisirizvo. Saka zviri kudiscarajawo zvechokwadi vari kuno vanodiscarajekawo. Varikoko kumusha vakaona zvinhu zvakadarowo vanodiscarajekawo zvakare. Asi vanhu vakakwanisa kubatsirana pamwe chete vachivimbana zvinhu zvinofamba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tinokupai chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Tichienderera mberi nehurukuro yedu naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin. Nhasi tichitaura nezvetsika dzechivanhu dzinoteverwa mudunhu ravo. Todzoka kutsika dzemudunhu renyu Ishe Nembire. Tinozwa kuti kana kuchiradzikwa munhu kune divi rinofanakiswa musoro wemufi. Mungatiudza pamusoro penyaya
iyi? Isu tine tsika dzedu dzemaradzikiro atinoita munhu kana achinge afa. Machawa vane tsika dzavo dzavanoradzika nadzo munhu kana achinge afa. Mangu munyika maMambo Nembire munyika yegorekore yemaZezuru hakuna munhu anoradzikwa musoro wakatemuka ungava wakatafakuta mhembe kana kumavirira kana munhu wese musoro anoradzikwa munyika yaMambo Nembire unotarisa kumabvazuva. Ndozvaunotarisa ndotsika dzedu ndomaradzikira atinoita munhu. Uyezve tine nguva yekuti tinoburitsa munhu kuti taakunoviga kana nguva yakwana yegumi nembiri yatingati 12 o'clock hapachisina munhu achabuda tinotozotanga na 2 o'clock. Kana makanyatsozvicherechedza kashoma kunzwa kuti munhu azvarwa nenguva ya 12 o'clock achibuda mubindu raamai kashoma zvinangoitika asi hatitandazviga. Izvozvo zvicherechedzo tsika dzatinongosvisvitidza kuti hatidi vanhu vanonyigwa vakatarisa misoro yavo kumabetero munhu wese kumabvazuva.
Zvakaita zvakadaro pane zvazvinokanganisa here kana zvazvinonzi zvinoyera? Chii chinoyera pakudaro?
Zvinokanganisa makuna kuna zvinoyera itsika yatisingakurudzire. Zvinotikanganisira zvakawandisa kunayako mvura maguta makonye kusaita zvinhu zvakanaka munyika mepo kuti mpengo zvese izvozvo zvinokanganisa. Vajonga kandemiri handingade kutaura zvakawanda. Tsika dzechishanu tsika dzedizvo dziripo dzinoshanda zvemandorokwati chaizvo dziripo.
Toti munhu atyora mhiko iyoyi mutongo upi waanorangwa nawo?
Zvinoenderana nenzvimbo nenzvimbo. Kana munhu atyora mhiko iyoyo asi kashoma nokuti kana mambo mudunhu mutemo uripo ndokuti kana taita rufu taita ndufu mudunhu rasabhuka sabhuku ndoanonongedzera rinda. Kana iwewe varidzi vemufi vane nzvimbo vanotaura sabhuku onongedzera zvogozivikana kuti aa munhu yanoibva akadai. Zvingatozongoitika kana anigwa zvatisingazivi uyezve mwana mubiki anoigwa mubani munoerera mvura munotonhorera ndemunocherwa guva rake oiswa muhari ofushirwa mubani ndozvatoita kwedu. Kana munhu achinge atadzawo tine mirango yakati wandei anoita nhenda murambi pamwe yehuku mbudzi wai zvichingokwirawo zvakadaro pamwe unongomutiwo abode tsika dzedu madzityora. Hazvifaniri kudaro asi aya haangoenda akadaro makuna kuna majonga ajonga kandemiri anotoda nhenda murambi nekuti isisi tine mhondoro nemashikiri edu kwatinozonoturawo kuti mumwe tite tisionekwe mumwe maitwa makuna kuna mhondoro dzotichaurira kuti huripwa mahufambisa zvakadini toendesa huripwa ihwohwo kwavari mombe yodaiwa kana mombe yadaiwa ropa raene rinoenda pasi pasi rochururuka pasi somuhacha iyeyo uya kumamheru yofushira ropa riye takuita chivanhu chedu tichiomberera kuti nyika iye nemagarikwa ndotsika dzedizvo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire Nembire kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndatenda Mukanya, ndatovambei tichitaura tichitwasanudza chivanhu chedu aita mukaro. Tinotenda Zizuva ndorakanyanyiso.
Tinotenda Ishe Nembire. Iye zvino totarisa nhau dzemitambo. Musika wekutanga wekutsvaka vatambi vatsva uri kuenderera mberi muzvikwata zvenhabvu. Ngatinzwei Michael Kariati achitipa nyaya iyi.
Musika uyu watanga wakatonhora sezvo zvikwata zvishoma shoma zviri izvo zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva pasina manyukunyuku aiveko mwaka wapera. Kunyange Caps United iyo yakaita mukurumbira nekutenga vatambi vatsva gumi nevasere gore rimwe chete haisi kuvhunduka zvakanyanya pari zvino. Nguva ino makepekepe inoti yatora chete God knows murwira oyo akasiyiswa basa kudynamos musi wa 31 zvita 2022. Mukuru weCaps United vafara ijere vanoti vatambi vese vachauya kuma green machine vanofarira kuziva kuti kutambira chikwata chine mberi ichi kunorevei.
Pressure iri pada pama 1 bhozi yadhainenge ichachitirwa kukurova here ndazida kukurova ijanako sida kukurova aine ndazida kukurova ida kumukira pamuri ipapo kana katimu kangobva division kanga kuti Caps United kanzi achikutya. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Vajere vakapedza gore rese ra 2022 vachichema-chema apo vatambi vavo vaimboramwa basa nenyaya dzemihoro yavo mugore rimwe chete iro chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Asi muteveri wemakepekepe vaadmire mapie vanoti gore rino Caps United yakabaka moto mushure meugadzirisa dambudziko ravo remari.
Gore rino ritagadzirisa zvedu last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzisa zvedu taane mari adzin gore rino tokwanisa kutora iriligi chai.
Pari zvino Dynamos, Manika Diamonds neShesham ndizvo zvikwata chete zviri kundengendesa musika nekukumba vatambi kubva zvakavhurwa musika musi wahwandira gore rino. Shesham iri kuda kudzivirira njodzi iri kusangana nezvikwata zvakawanda zviri kubva kudivision 1 zvodzokera ikoko mwaka iwoyo nekukundikana mupremier soccer league. Mwaka wapera Wawa, Tenax neBlair City idzo dzave dzichangobva kudivision 1 dzakakundikana muPSL ndokudzokera zvekare kudivision 1. Nekudaro murairidzi weShesham John Nyikadzino awedzera vamwe vatambi gumi pane avo vakamubatsira kupinda muPSL aine chivimbo chekurarama kwemakore akawanda munhabvu yepamusorosoro iyi. Vamwe vevatambi ava atora kuzvikwata zvemuPSL kusanganisira Parkington Mujau kubva kuZPC Kariba, Future Sibanda kubva kuHighlanders, Shaona Macheka naDiego Makurumidze kubva kuCaps United. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti zvikwata zvinofanira kungwarira kungokumba-kumba vatambi vakawandisa.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination zvinokanganisa rhythm yebhora.
Simba bhora iyo yakapindawo muPSL pamwe chete neShesham iri kutora vatambi vashoma nevashoma isingatarisire shanduko yakakurisa kuchikwata ichi. Mushure mekuraura talent chawapiwa, Simba bhora yatengawo zvekare iyo nyoni kubva kuCaps United. Simba bhora ine murairi.
Tinotenda Kariati, mutoro wedu wenhau dzemitambo ari muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakatsviswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.